Mapurisa asunga vagari vakawanda vanosanganisira vatori venhau mukuratidzira uku uye vatori venhau vazoburitswa mushure mekudzimiswa mifananidzo yekuratidzira uku nemapurisa pamarimba police station. Vamwe vasungwa vanosanganisira vana vange vaine makore 16. Vana vechikoro vakawanda vapinda mukuratidzira uku sezvo zvikoro zvange zvakavharwa nekuda kwekuti varayiridzi havasi kuenda kubasa sezvo vari kuramwa basa nekuda kwenyaya yekusapiwa mari yemuhoro yavo nenguva. Kuratidzira uku kwatanga panguva dzekuma 5 mangwanani uye vemakombi nevanhuwo zvavo vatadza kufamba sezvo migwagwa yose yange yakavharwa. Vashoma vamboda kuenda kumabasa vatadza kuenda kubasa sezvo kwange kusina makombi. Vange vakarongwa kuratidzira kwanhasi vetajamuka vazotanga kuimba vachiti vanoda kuti vamugabe vagadzirise zvichemo zvavo.
We need him to address us. Put in Zahara Yatina and Vino Ferrari. 15 billion Yarango Sakatiga. What can you promise at 2.2 billion? Both Araka Vara, Botswana Vara, Chirima Vendors, Sima Cross Border, Toyota Save, Toyama Save, Toyama Save. What is that you are?
Mapurisa abva atanga kurova nekutandanisa vanhu achipotsera utsi hunokachidza pamwe nekuvhara zvitoro nemisika mishoma yange yakavhurwa nhasi. Mapurisa azopindawo mudzimba achirova nekusunga vese avo vange vachifungidzirwa kuti vange varatidzira nhasi. VaHard Life mudzingwa vetajamuka vanoti kuratidzira kwavo kwabudirira kunyange hazvo pasungwa vanhu vane chitsama. Vakafanobata chigaro chasachigaro wecrisis in Zimbabwe Coalition vaGeorge Makoni vanoti kuratidzira uku kunoratidza kuti vanhu vayaura nenhamo uye vave kuti kusiri kufande kupi. Vanotiwo chimwe chavafadza ndechekuti vana vechikoro vapindawo mukuratidzira uku.
Vanhu vanga vakangoungana mumugwagwa, vamwe vanga vachida kuenda kumabasa vaya vazopedzisira vatongodzokera, uye vana vechikoro vatozopedzisirawo vakutora roo mukuratidzira kwanga kuchiitwa.
Zvichakadaro zvinhu zvichakaita manye mamire nerongo mumisha mizhinji muHarare sezvo kuratidzira uku kunotarisirwa kuenderera mberi nhasi manheru. Pataenda pamhepo mapurisa ange ari kutenderera munzvimbo zhinji uye vakuru vetajamuka vanoti vange vari kushishidzirwa nevanhu vange vachifona nefoni dzisina manhamba vachivapomera mhosva yekukonzera mhirizhonga pamwe nekuzvidza mutungamiriri wenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chipera.